Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechipiri chikumi 12/2018. Makateerera kuStudio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare rinoenda kunoona zvakaitwa pamba pavasevhia Kasukuwere panguva yavakazotiza munyika vachityira upenyu hwavo. Vanhu vakawanda vonyunyuta nekunonoka kuburitswa kwegwaro revavhoti. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanoita musangano nemutungamiri weNorth Korea vaKim Jong-un kuSingapore. Indiwe mimwe misoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare ramajistireti nhasi raenda kumba kwevaimbo yegurukota rezvematunhu vaSevhia Kasukuwere kunongona zvakaitika panonzi pakaridzwa pfuti nemasoja gore rapera pakabviswa pachigaro vaimbo vamutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuti vaone kuti vakasukuvere vakatiza sei munyika. Thomas Siripasi anotipa nyaya iye.
Dare ramajistireti iro ranga richitungamirirwa nemutongi wedare Amai Josephine Sande rashanyira kumba kwavakasukuwere kuBorodale, uko raratidzwa zvikasha zvembumburu zana dzine gumi nenhatu dzinonzi dzakaridzwa pakaitwa chirongwa cheOperation Restore Legacy nemauto chakakonzera kuti vamugabe vasiye basa. Mudhuri wemba yavakasukuwere wanga wakaborwa nembumburu, mahwindo akapwanyika uye dzimwe dzembumburu idzi dzinonzi dzakasvika kumba yekurara yavakasukuwere, kunyange hazvo dzakazotadza kupinda mukati sezvo imba yavakasukuwere yakagadzirwa zvokuti mabara asapinde mumba kana kuti bulletproof. Vakasukuwere avo vari kupomerwa mhosva yekubuda munyika zvisiri pamutemo vaudza dare kuti havaikwanisa kuramba vari munyika sezvo upenyu hwavo hwakange hwave patambo. Vati vakazobuda pamba pavo nekuseri kwemba vakasiya motokari dzavo vakafamba netsoka nemusango kudzamara vapinda muMozambique mavakazonochengetedzwa nehurumende yeko. Gweta ravakasukuwere vaJonathan Samukange vatsinhira kuwanikwa kwembumburu dzakashanda pamba pavakasukuwere.
The reason that I ended up with inspection local is to demonstrate kuti he was under attack and that he was attacked and that the attack was very serious. Your reason is taona kuti aipanga kuine masheros ema AK rifle nema smokers anokwana kuita 113 akapfurwa pamba pake, tikaona dzimba dzake dzakapfurwa even nembedroom.
Kushanyirwa kwaitwa nedare kumba kwavakasukuwere kunotevera kurambwa kwaitwa nedare kuti chikumbiro chakasvitswa kudare navakasukuwere chekuti nyaya vari kupomerwa iraswe. Mukutongwa kwaitwa nyaya iyi vaSamukange vaudza dare kuti vakasukuwere havairegedza kutiza sezvo vaiva mumwe wemakurukota aive pedyo navamugabe. Vakasukuwere avo vaiva murongi wemisangano muzanu PF pavapa ufakazi hwavo mudare vati vakange vave kutyira upenyu hwavo zvichitevera makakatanwa akanga ari mubato iri panguva yakapindirwa nemauto mune zvematongerwo enyika, asi vakazodzoka munyika mushure mekunge vaona kuti hapana pavangagare upenyu hwavo hwese vari kunze kwenyika vasina mhuri yavo iyo yanga iri munyika. Nekuda kweizvi vaSamukange vati vakasukuwere munhu akatozotsvaga upoteri uye akabuda munyika semubudiro wakangoitwawo navamugabe panguva yehondo pavakabatsirwa naishere kaita ngwena. Asi muchuchisi wenyaya iyi Amai Francisca Mukumbiri vati vakasukuwere munhu ane mhosva iri pachena sezvo magwaro avo ekufambisa asina paakadhindwa kuti vakabuda munyika musi upi vachienda kuMozambique vakabvako vakashanyira nyika dzakawanda. Amai mukumbiri vato hapana humbo wakati tsvikiti unoratidza kuti munyika maiva nekusagadzikana zvakaita kuti vakasukuwere vatadze kunomhanara nyaya yepfuti dzakaridzwa pamba pavo. Vashiti pamwe aive matsotsi akaridza pfuti pamba pavakasukuwere. Mutongi wedare ati nyaya iyi idzoke kudare mangwana paachazotura mutongo wake izvo zvatsinirwa navasamukange.
Nyaya yedu tapedza kuadresa koti jasara izvo zvinezvi ndezvekuti magistrate aite ruling aite judgment yake mangwana zvanziriko mangwana na 8:30 nekuti taisona nemhosva here kana kuti kwete. In other words kuti ari exempt here from being prosecuted for jumping the border.
Vakasukuwere vari kuramba mhosva yavari kupomerwa vachiti vanga vaenda muhupoteri kunyange hazvo vati havana tsamba dzinoratidza kuti vanga vari muhupoteri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Vamwe vemapato ezvematengerwo enyika vanoti kusakwanisa kwavo kuwana gwaro rine mazita evanhu vakanyoresa kuvhota dare renomination court risati ragara kuri kukanganisa urongwa hwavo hwekunyoresa kudare iri kuti vagokwanisawo kukwidza musarudzo. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Murongi wemabasa mubato reEconomic Reform Agenda vati nehwande vanoti vari kushushikana nenyaya yekuti Zimbabwe Electoral Commission haina kukwanisa kuburitsa gwaro rine mazita evanhu vakanyoresa kuvhota zuva rekugara kwenomination court risati rasvika. Vahwande vati kusakwanisa kuona gwaro iri kunokanganisa urongwa hwemapato ezvematongerwo enyika.
Nyaya iri kunyanyotishungurudza ndeyekuti tiri kuenda kunomination court tisina voters roll. Hatina kana imwe nzira yekucheka kuti tinyasova neshuwa kugutsikana kuti vanhu vari kutinominata varimo here muvoters roll, varimo here mumawadi wayo, maconstituency wayo. Zvanga zviri chiro chachifanirwa chiri pamurawo kuti ZEC tiende kunomination court voters roll yapiwa mabato ari kukwikwidza. Takutoenda kunomination court, we are not sure, tozongo disqualify wa maybe on the day of nomination court, ndopachava neconfusion.
Sachigaro wedonho revulawayo mubato reNational People's Party rinotungamirwa naamai Joyce Mujuru, amai Esnat Bulayani avo vari kuda kukwikwidza kuve mumiriri wengeta muganwini mudare reparamende vachemachemawo nekusavepo kwevoters roll.
Voters roll pachezvayo it was supposed to be there, yanga ichifanirwa kuvapo kuitira kuti tione manominators edu. Asiko zvino tiri kungoshanda paguesswork because there's nothing which we can do. Takungoisa tichivhunza manominators kuti vakaregister kuti zvichafamba sei, hatizi kuti toita sei, but tatichiti maybe ZEC yanga ichifanirwa kuita sei kuvisa voters roll.
Mukuru weZEC muBulawayo District amai Stembiso Kupe vaudza Studio 7 kuti ZEC yave negwaro rakacheneswa revakanyoresa kuvhota mushure mechirongwa chekupa vanhu mukana wekuongorora gwaro iri chakaitwa kubva musi wa 19 kusvika 29 mwedzi wapera. Vati ZEC yakapa vose vanoda kunyoresa kuti vagokwikwidza mukana wekunyoresa dare renomination court risati ragara nemusi wechina svondo rino kuitira kuti ivo veZEC nevemapato ava vagowana nguva yakakwana yekugadzirisa zvinenge zvichidiwa kugadzirisa zuva rekugara kwedare iri risati rasvika. Amai Kupe vati vose vachakwikwidza musarudzo vachapiwa gwaro revoters roll kana vachinge vakwanisa kunyoresa kunomination court.
Voters roll yatosvika. Zvatichaita kune vanhu vakasubmita maforms avo kubva musi weSaturday. Saka kubva mangwana timu yedu inobva yatanga kutarisa vese tichingotarisa manominators kuti aripo here kuvoters roll. Vasipa kuvoters roll maforms edu ana mafone number yemacandidates. Tobva tavafonera kuti vauye kuzotora an additional nomination paper vechinotsvaga manominators. Tisati taenda kucourt on the 14th.
Mutauriri webato reMDC inotungamirwa navaWelshman Ncube vakurawo nechiwai vanoti kutadza kweZEC kuburitsa nenguva gwaro rine mazita evanhu vakanyoresa kuti vagokwanisa kuvhota ndicho chimwe chezvinyunyuto zvemubatanidzwa weMDC Alliance.
Voters roll riri kunonoka kuuya kuvanhu ndochimwe chakanga chiri chichemo chatakatapa kuzek kuti sei vachinonoka kuunza voters roll kuvanhu kuitira kuti macandidates vachakondesta vagoziva kuti ndiana akaregista ndiana asina. Saka icho chinyunyuto chikuru ndo zvimwe zvezvinyunyuto pamusoro pezvozvo zvekuti taachida kuti paitwe audit yevoters roll.
Pasi pemutemo wenyika, ZEC inofanirwa kutura zviri pamutemo gwaro rine mazita evanhu vakanyoresa kuti vagokwanisa kuvhota mushure mekunge vanhu vapiwa mukana wekuongorora gwaro iri. Pari zvino, vanhu vari kukwanisa kutarisa mazita avo padande mutande reZEC. Amai Ellen Kandororo Dingane, vesangano reZimbabwe Election Support Network, vanoti kunyange hazvo sangano ravo richitambira urongwa uhu, ZEC inofanirwa kuteedzera mutemo yoburitsa gwaro revoters roll munguva inofanirwa kuitira kuti pasave nekupokana kunozogona kuita kuti vamwe vazoti sarudzo hadzina kuchena. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Mutungamiri weMDCT uye vari mutungamiri weMDC Alliance Vanelson Chamisa vadoma vankululeko Sivanda semutauriri wavo vachitsiwa vali kutamborinyoka avo vari kudawo kwikwidza kuGoromonzi South musarudzo dzeparamende. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Mukuru anoona nezvevashandi muMDCT vaseso zvidzai vaudza Studio 7 kuti vachamisa vadomawo vamwe vanhu kuti vatore zvimwe zvigaro kuti basa rinyatsofamba zvakanaka vachigadzirira sadzo dzemusi wa30 Chikunguru.
Tana vatimba vanenge vachishanda kutarisa zviri kuitika kuZEC. Tana Dr. Nguleko Sivanda vanenge vari mutauriri director wa president sezvamunoziva kuti anga ari mutauriri wa president akumira kuGoromonzi West senhengo yeParliament. Anotarisira kuti achabudirira ikoko. Tine vamiririri vekunze kwenyika in line with nyaya dzekuti tinorumbidza nokuziva kuti vana vaidu vari mudiaspora vane basa rokuita, vanoziva zvekudiaspora nezvemunyika, ndo vachange vachimiririra zviti.
Vane ruzivo nezviri kuitika mubato iri vanoti vatamborinyoka vange vave kutadza kuita basa ravo zvizere sezvo vange vave kupedza nguva yakawanda vachitsvaga rutsigiro kuGoromonzi West, uko kwavari kutarisirwa kukwikwidzana navaenergy mutodi vezano PF musarudzo dzeparamende. Vamwe vadomwa ndiva Jameson Timba avo vave mumiriri wavachamisa pasarudzo, muzvare Yvonne Mahlunge mumiriri weMDCT kuBritain, vaRalph Black ndo vasarudzwa kumirira kuAmerica, vaAustin Moyo vachimirira kuSouth Africa, vaMatula Lusinga vachimirira bato kuAfrican Union, muzvare Grace Kwinje ndo vari kumirira bato kuEuropean Union, uko vaElliot Pfeve vachiona nezvemabhizinesi kuEurope. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nhasi vaita musangano mukuru unopinda munhoroondo nemutungamiri weNorth Korea vaKim Jong-un. Musangano mukuru uyu waitirwa kuSingapore uye wanga wakanangana nekukurudzira North Korea kuti isiyane neurongwa hwayo hwekugadzira zvombo zvehondo zvorudzi rwenuclear. Vatungamiri vaviri ava vanyoreranawo chibvumirano chekushanda pamwe chete. Vachitaura nemutori wenhau Voice of America Greta Van Susteren mushure memusangano uyu, vaTrump varumbidza vaKim vachiti munhu akasununguka, akangwara uye anogona zvehurukuro.
Really, he's got a great personality. He's a, you know, funny guy. He's a very smart guy. He's a great negotiator. He loves his people. Not that I'm surprised by that, but he loves his people. And I think that we have, the start of an amazing deal.
Vachipindura mubvunzo wekuti vakurukura here nezvekodzero dzevanhu uye kuti vaKim vati kudii, vaTrump vati nguva yehuru yemusangano uyu yapera vachikurukura nezvekuti North Korea imire kugadzira zvombo zvehondo, asi vabatabatawo zvimwe zvakawanda kusanganisira nyaya dzekodzero dzevanhu, vachitiwo kudzoka kumusha kwemapfupa vakafira kuhondo ndechimwe chikuru chavataura nezvacho. Vatiwo izvi vazviisa mugwaro ravasainirana uye zvaitika izvi zvanga zvisingatarisirwe nevakawanda.
We obviously were talking about the denuclearization 90% of the time, but we put a lot of other things, including human rights were mentioned. Getting the remains back were a big factor. In fact, we put it in the document. We're able to get that in the document. We got a lot of good things in that document. That was far beyond what anyone thought was going to happen.
Panyaya yekuti chii chaita kuti vakimwe vabvume kupinda munhaurirano idzi rwendo runo mushure mekutyisidzira nehondo kwenguva yakareba, vaTrump vati havafungi kuti panga paine kutyisidzira kukuru, asi semaonero avo vanhu vanga vasingangode kutaura nezvazvo chete. Asi vati vanofunga kuti nzira dzavakashandisa mukukwezva North Korea kunhaurirano dzakashanda, kunyange hazvo pane vamwe vaifunga kuti vaikanganisa nekuita izvi.
I think the initial rhetoric was very important, frankly, as much as I hated to do it and as much as some people thought I was doing the wrong thing. I think without that, we wouldn't be here.
Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vakaindinesi paradza vanoti vanofunga kuti musangano wevatungamiri vaviri ava vakakoshera pasi rose sezvo nyika zhinji dzisisadi zvehondo. Vatiwo kudyidzana kweAmerica neNorth Korea kwakanakirawo Zimbabwe sezvo yagara ichiwirira neNorth Korea iyo yanga ichionekwa senyika inodzvanyirira vanhu vayo.
Isu sokuona kwedu tinoona kuti chiitiko chakanaka zvikuru pasi rese, nekuti North Korea neAmerica zvaka zvisingataurirani kwemakore akawanda kubvira pakapera Second World War. Saka izvi tinoona zviri zvakakosha zvikuru, ende ava vakuru ava vaTrump vekuAmerica navaunhu avo vekuNorth Korea vagona zvikuru kuti vasangane kuitira kuti papedze dambudziko rokutyisidzirana kuti tingangoparadzwa, nyika ingangoparadzwa nenyaya yezvombo zvinoparadza nyika iyi. Saka tinoona zviri zvakakosha zvikuru kuti vasangana vataurirana kekutanga. Tinofungidzira kuti vaTrump vakati vachavashedza kuti mutungamiri weNorth Korea angangouya kuUnited Nations muna naSeptember Oktobha gore rino, zvinhu zvinofadza zvikuru izvozvo kuGeneral Assembly kuti taakuti vachidyidzana senyika dzinonzwisisa kuti nyika inofamba sei.
Nyaya hombe yanga iri yekuti North Korea imiswe kugadzira zvombo zvenuclear. Tingaona here kusangana iko kuchizoita kuti vabudirire kumisa North Korea kugadzira zvombo izvozvo?
Iko kutotanga kutaura kwavaita ikokoko ndokunotori kwakakosha zvikuru, nekuti iye zvinezvi kusangana kwavaita vataurirana kuti iwe chiregera kugadzira nyika zvinoparadza izvi, nekuti hazvibatsiri. Nyika dzepasi panapa hadzichada kungoenda kuhondo kuhondo. Saka zvinhupo zvinoparadza zvenyukuriya izvi hazvina nebasa rese kuti unge uchizvigadzira iye zvinezvi, unenge uchida kuenda kuhondo nani.
Kusangana ikoku kunorevei kuZimbabwe tichitarisawo ukama hweZimbabwe neNorth Korea?
Izvo zvinotibatsira, nekuti isu Zimbabwe zvauri kungonzwa mazuva ano purezidenti vedu achiti Zimbabwe is now open for business. Isu tirungoti munhu wese ari kuda kuzovhura mabhizinisi muno muZimbabwe, kana uri uchibva kuAmerica huya, kana uchibva kuNorth Korea huya, kana uchibva kuSouth Korea huya, uchibva kuChina huya. Saka tiri kuti zvakanaka zvikuru, nokuti zvinoita kuti pasaita kufungidzana kwakaipa. Saka isu Zimbabwe tinoona zvakanaka kwatiri kuti mabhizinesmen ekuNorth Korea atagara tichidyidzana navo ngavauye kuno, vekuAmerica ngavauye kuno vazovhura makambani edu anga aparara. Tinozvifarira zvikuru izvi zviri kuitika izvi.
Vanga vari sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vakaindinesi paradza vari parunhare muHarare neStudio 7. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vari nhengo yesangano reZimbabwe Citizens Initiative vaPromise Sunday vanotiwo musangano wevatungamiri vaviri ava vakakosha zvikuru sezvo North Korea yave kudawo kudyidzana nedzimwe nyika.
Chiitiko chakanaka, nekuti pese panoita kuti maboka anenge kanzi nyika dzinenge dzisiri kuwirirana dzikwanise kugara pasi dzichitaurirana. Chiitiko chinenge chakanaka, nekuti pese panenge pane kupokana kunopedzwa nekutaurirana. Saka ndinoona kuti chiitiko chakanaka.
Chinhu chanyanyowo kwezva kuti musangano unge uripo uyu inyaya yekugadzirwa kwezvombo zvenuclear neNorth Korea, uye tinonzwa kuti chinangwa chihombe chemusangano chachiri chekukurudzira North Korea kuti isiyane nekugadzira zvombo zvenuclear. Mungaona zvichibudirira here izvo?
Zvinokwanisa kubudirira, nekuti chatofanira kutarisa ndechekuti vatungamiri venyika vanenge vachiita zveudzvanyirira vakatasana Kim ava vanhu vaiva vanenge vachida kuti vaacceptwe nepasi rose. Saka nyange zvazvo vachionekwa sevanhu vakaoma zvikuru kwazvo, vachizviratidza sevanhu vakaoma, asi nechemukati vanhu vanoda yatinoti acceptance. Saka kusangana kwake neAmerica inova ndiyo the world's biggest superpower, zvinogona kuti zviite kuti iye achinje maitiro anga ari kutungamira kwaanga achiita North Korea kuti ikwanise kuacceptwa internationally.
Uko musangano iwoyu unosiyawo papi ukama hweZimbabwe neNorth Korea, kana kuti chiitiko ichochi chinosiyawo papi ukama hweZimbabwe neNorth Korea?
Ndinoona kuti chinoitika ndechekuti nyika dzarifana North Korea dzaisapotawo zvinhu zvaiitwa neZimbabwe nana Mugabe izvi nenyaya yeudzvanyiriro. Asi kana North Korea ichinge yaane ukama hwakanaka neAmerica, zvaakuchiitawo kuti kana yakada kuti ipindire nyaya dzemuZimbabwe, inenge yaakutanga kutarisawo kuti dzimwe nyika dzairi kuvirirana nadzo dzinoona sei ushamwari hwayo neZimbabwe. Saka ndingati nini, kana tichitaura toti mainternational relations, chiitiko chakanaka nekuti pose pachada kuti North Korea ipinde ichisapota udzvanyiriro, vachagarawo pasi neAmerica vonzi izvi zvamaakuda kuita izvi zvinogona kukanganisawo ushamwari hwedu nekuti isusu zveudzvanyiriro hatidi. Saka ndinoona kuti chiitiko chakanaka paukama hweZimbabwe neNorth Korea.
Vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vari nhengo yesangano reZimbabwe Citizens Initiative vaPromise Sunday vari parunhare kuFlorida muno muAmerica neStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Kutambirwa kwemari yekuChina semari inogona kushandiswa nesangano rinokweretesa mari pasi rose reInternational Monetary Fund kana kuti IMF kunonzi mucherechedzo mukuru wekuti dhora rekuAmerica rava kukwikwidzwa zvine mutsindo pasi rose. Tanonoka Wande weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzemari pasi rose dzinoti IMF yakatora danho iri mushure mokuona kuti China iri kufambira mberi zvikuru munyaya dzebudiriro uye nyika dzakawanda dzinoshandisa zvinhu zviri kugadzirwa kuChina. Kunyange hazvo mari yekuChina yuan iine huremu huri pasi pedhora rekuAmerica, nyanzvi munyaya dzemari dzinoti kusimukira kuri kuita upfumi hweChina kuchaita kuti mari yayo ive nesimba mumakore mashoma anotevera. Dzimwe nyanzvi dziri kuyambira kuti mune ramangwana vane mari dzavo vachaonekwa vachidyara mari dzavo mumakambani ekuChina sezvo nyika iyi iri kuratidza kusimukira kune mutsindo. IMF isangano rinoziva zvinoitika munyika zana nemakumi masere neshanu uye ndiro sangano rinobatsira nyika dzinenge dzichida mari yorubatsiro. Vanoziva zviri kuitika muIMF vanoti kupinda kweChina mudura remari dzinoshandiswa nesangano iri zvava kureva kuti maitiro esangano iri ava kuchinja kuburikidza nokupihwa nzeve kunenge kwava kuitwa China. Kutengeserana kweChina nenyika dzemuAfrica kuri kuramba kuchikwira. Mugore ra2009 China yakapfuura America mukutengeserana nenyika dzemuAfrica uye munandira gore rino China inoti kutenga nekutengeserana pakati penyika iyi nenyika dzemuAfrica kwakapfuura mabhiriyoni gumi nemanomwe emadhora. Kutengeserana pakati peChina nenyika zhinji kuri kuramba kuchikwirira izvo zvave kukonzera kuti vanhu kana makambani anoisa mari mune dzimwe nyika aise mari yavo mumakambani ekuChina. Zvichitevera kupinda kweyuan mudura reIMF, nyika dzinoita gumi nenomwe dzemuAfrica dziri kuziya kushandiswa kweyuan mukutengeserana pakati padzo. Asi, nyanzvi mune zvemari neupfumi uye vachidzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University kuOhio, Professor Elliot Masocha vanoti havavimbi nemaitiro eChina.
Ndiona sokuti haisi pfungwa yakanaka kana tichitarisa yatinoti isu reputation yeChina mumaitiro ainoita kunyanya kana ichishanda nenyika dzokuAfrica. Tozotarisa isu reputation yeChina yekunzi iyo inomani pleta currency yayo ichiti ikambokwira ikambodii kuti benefite iyo. China inofunga kuti vanhu vokuAfrica vakapata.
Asi imwe zvenyanzvi munyaya dzeupfumi uye vachishanda neLabour Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti China iri kubata nyika dzepasi rose nekuti upfumi hwenyika iyi huri kukwirira zvekuti mabhizimisi vemunyika dzakaita seAmerica vave kuda kuisa mari mumakambani ekuChina.
Chekutangisisa chatinofanira kujekesa ndechekuti China inyika yasimukira zvakanyanya mune zveupfumi hwenyika. I think vari panumber 2 pari zvino. Kama hwedu senyika dzemuAfrica neChina hune huchangoramba hwakarerekera kuChina.
VaChitambara vanobvumirana navamasocha kuti Zimbabwe ngaigadzirise upfumi hwayo. Vanotiwo Zimbabwe inofanira kurega kutengesa zvinhu kana zvicherwa zvinozonogadzirwa kunze kwenyika sezviri kuitika kufodya nemangoda. Vanoti hapachina zvekutanzvenga China nekuti masimba ezveupfumi ari kuchinja, asi Zimbabwe inofanira kushanda nesimba kuti isasaririra.
Chokutangisisa ngatigadzirise upfumi hwedu.
Zvamira zvakadai, VaChitambara vanoti America inofanirwa kusunga dzisimbe kuitira kuti isapinzwe parumananzombe neChina.
Zvavanotofanira kuita kuendera mberi nenyaya yeinnovation, kuendera mberi nenyaya yetechnological advancement, nekuti ndo chete mafactors anogona kuita kuti nyika yega yega iwe competitive, kuti nyika yega yega ipunduke.
Nyanzvi dzinoti China iri kushandisa unyanzvi hwayo mukutenga zvicherwa semubhadharo wainopiwa nenyika zvikuru dzemuAfrica dzinenge dzatenga zvinhu zvayo, kanawo nyika dzinenge dzapiwa mari yokusimudzira nyika idzi. Izvi zvinoita kuti China ive neupfumi hwakasimba kuburikidza nezvicherwa zvainenge yaunganidza kana kuti sound money. Dzimwe nyika dzakabudirira dzine upfumi hwefiat currency uho hunovapo kuburikidza nokuimika kwehurumende uko kunopa veruzhinji kuti varemekedze mari inodhindwa nehurumende dzakadai. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Tanonoka Wande.
Chirongwa chedu chevechidiki The Connection na 8pm tiri kutarisa kuburiswa kwaita electronic voters roll. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kustudio 7, shandisa iWhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Zvengwe edu yapera, rakaiti mbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Dare rinoenda kunoona zvakaitwa pamba pavasefi yakasukuvere panguva yavakazotiza munyika vachityira upenyu hwavo. Vanhu vakawanda vonyunyuta nekunonoka kuburiswa kwegwaro revavhoti. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanoita musangano nemutungamiri weNorth Korea vaKim Jong-un kuSingapore. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana mangwanani. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu paWWW.voashona.com. anokoneka ane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndikusiyamina Chris Gande.
So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ka 12 onhlangula 2018 nangu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Really, he's got a great personality. He's a, you know, funny guy. He's a very smart guy. He's a great negotiator.
Ulesimo esihle. Uyahlekelela, uhlakaniphile, njalo uyabathanda abantu bakhe beNorth Korea. Lanxa bengivele ngingathanda ukuzi ngalokho.
Umongameli Donald Trump wele Melika usenqome umhlangano wawuqhube eSingapore lomunye wakhe weNorth Korea, umongameli Kim Jong-un.
Ama-voters roll asebuyile. Sesizakhangela ke bana laba ama-candidates alethileyo. Kusukisela ngomgqibelo ama-candidates abelokhu eletha amaphepha abo besingawakhangeli. Kodwa kusukisela kusasa sizaqalisa ukukhangela ama-nominators.
Lanxa iZimbabwe Electoral Commission isithi gwalo lwabavoti soluphumile alukanikezwa amabandla ezombusazwe.
Ngenxa yokuthi singakhangela iningi labantu bezanu-PF elisemudare belingelela cost. So i-new dispensation le isilethe ukubambana phakathi kwezanu-PF. Njalo lokhu kuzayinelisa ibandla lezanu-PF linqobe. Ikakhulu sikhangela ibandla eliphikisayo le-MDC. Kukhanya into zabo azimanga kahle esigabeni semudare.
Kuhlelo lapho esikhangela ngokuvota kwabantu ezigabeni ezehlukeneyo lamhlanje sisesigabeni seManicaland lapho ingcwethi zezombusazwe ezithi iZANU-PF ilakho ukunqoba njalo kukhetho lwalonyaka. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Donald Trump wele Melika usenqome umhlangano awuqhube eSingapore lomunye wakhe weNorth Korea umongameli Kim Jong-un. Njalo uthi uyamthemba umongameli Kim nxa esithi uzimisele ukuma ukusebenzisa izikhali zombhubhiso ezenuclear. Usithandekile Mhlanga usethulela okuningi okwenzakale kulomhlangano.
Ekhuluma lentatheli izindaba ngemva komhlangano lo oqhutshelwe eSingapore lamhla ekuseni, umongameli Trump uthe engasebenza lamazwe agoqela ele South Korea, Japan kanye lele China ukufeza izivumelwano zakhe lo mongameli Kim. Asizweni amazwi kamongameli Trump.
Really, he's got a great personality. He's a, you know, funny guy. He's a very smart guy. He's a great negotiator.
Ulesimo esihle. Uyahlekelela, uhlakaniphile, njalo uyabathanda abantu bakhe beNorth Korea. Lanxa bengivele ngingathanda ukuzi ngalokho. Silesivumelwano esiqinileyo esokuthi ilizwe lakhe lingasebenzisi izikhali zombhubhiso ezenuclear, kanye lokuthi kubuyiselwe amathambo enkulungwane lenkulungwane zezizalwane zeMelika ezashona kulelo lizwe. Lokhu kuqakathekile empilweni zabantu abaningi ngoba behlezi bengilobela incwadi bekhalaza ngapha.
You know who died in the war, so that's a big deal.
Umongameli Trump uthi umongameli Kim wamukele kuhle inkuthazo yokuthi ananze amalungelo oluntu elizweni lakhe.
We know we've been dealing for 3 months really, and we've been dealing through our various
sivele sisebenza le North Korea okwenyaka ezintathu ezidlulileyo. Silesiphatha amandla sikahulumende wethu umnumzana Mike Pompeo, yena owenza umsebenzi omuhle kakhulu. Bengingalali lokulala, ngiyaziqhenya ngokwenzekileyo ngoba isiphetho bekuyakuba yimpi. Kufe izigidi lezigidi
zabantu.
Uthi lanxa kunjalo izijeziso zenotho ezetheswa eleNorth Korea azisoze zethulwe kungafezwanga izivumelwano zezikhali zenuclear. Umongameli Kim laye ubonakale ethabile lapho ehumutshelwa amazwi kamongameli Trump abemncoma. Njalo laye uthi uyathokoza ukuthi sebekhulumile lele Melika lanxa bekule migoqo eminingi. Lo ubu umhlangano wakuqala phakathi kukamongameli weMelika lo eNorth Korea. Njalo umongameli Trump uthi uthemba kuza kuba lo mhlangano ofanayo esigodlweni seWhite House eWashington DC kwelizayo.
Ukuhlaziya udaba lolu usithandekile mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Mlamuli Nkomo ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Isesiside isikhathi iNorth Korea le America ikhovele. Akho esintu ukuthi kukhona enye ezokuba ukhona. Akho lokho kutshengisa ukuthi besokuzafika isikhathi vele ukuthi kukhona omunye okufanele agive ini. Ngenxa yokuthi ama-nuclear aphoza ingozi enkulu emhlabeni, ngibona bekubalulekile ukuthi abakhokheli we-America lwe-North Korea bahlangane ukwenzela ukuthi bayenze ukuthi umhlaba ube lokuthula.
Sesikhangela zona izithembiso lezi, ubona ingani zingafezeka na?
Izithembiso okwamanje kunzima ukuthi zingathi zingalandelwa. Kodwa kubalulekileyo ukuthi abantu sebeqalisile ukukhulumisana. Njengoba sike saphawula ngaphambilini ukuthi ukuhlangana lokhu historic bekungakaze kubonakale ukuthi umongameli we-America nomongameli we-North Korea bahlangene. Ngakho izivumelwano zizabonakala ngokuya kwesikhathi. Angiboni ukuthi zizalandelwa zonke ngokubhala kwazo. Ngenxa yokuthi iNorth Korea ivele yakhelwe phezu koku ukungezela amalungelo abantu esingathi human rights. Kuzaba nzima ukuthi overnight bavuke sebeyidemokrasi. Kuzathatha isikhathi, ngathatha even 5 years or 10 years. Kodwa umhlangano lo utshengisa sobala ukuthi hhayi izinto sezizashintsha siya phambili. Kodwa zingashintsha ngonyawo lonwabo.
Kukhona eleZimbabwe elingakuthola ngalokho okwenzakeleyo.
Esingakunanzelela ukuthi iZimbabwe yona aso lizwe lilana elingathi lilamandla atheni nxa siliqathanisa neNorth Korea. Sizakhumbula ukuthi iNorth Korea ngale ilamazwe anjengaboChina laboSouth Korea laboSingapore. Amazwe abalulekileyo kakhulu ku-America. Ngako kuqakathekile ukuthi i-America ibe lobudlelwano obuhle kusigaba senale siya. IZimbabwe angiboni isiba le-attention efana neNorth Korea. Njalo kangiboni ukuthi iZimbabwe kuzashise izinto ziguquke nxa kuloko kusaphathe laba abaphethe kwamanje bengazange batshengisa ukuthi bafuna ukuthi kube le-free and fair election, kube le-democracy eZimbabwe.
Alo-ke ngumnumzana Mlamuli Nkomo, ingcwethi ecubungulayo zombusazwe, ubexoxa losithandekile mhlanga weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Lanxa iCommission ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission isithi ugwalo lwabavoti soluphumile alukanikezwa amabandla ezombusazwe, khona sokusele insuku ezimbili kuphela ukuthi idale lokubhalisela ukuncintisa ekhethweni ele-nomination court lihlale. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Kumaviki amabili edluleyo umongameli welizwe wethula usuku okuza kwenziwa ngalo ukhetho, njalo iZeki yathembisa ukuthi uluhlu lwamabizo abantu ababhalisele ukuvota i-voters roll izatholakala ebulenjini, kodwa lokhu akwenzakalanga. Uluhlu lwamabizo abantu ababhalisele ukuvota i-voters roll khona ifike emahofisini awezeki kobulawayo namhla ekuseni, kodwa laloba kunjalo amabandla ancintisayo ekhetheni awasoze enelise ukuyithola. U-District Elections Officer wakobulawayo unkosikazi Sithembise Khuphe uthi i-voters roll isibuyile, ethi khona bezaqala ukuhlola amaphepha ababhalisela ukuncintisa ekhethweni.
Ama voters roll lethu asebuyile sesizakhangela ke bana laba ama candidates aletileyo kusukela ngomgqibelo ama candidates abelokhe letha amaphepha abo besingawakhangeli, kodwa kusukela kusasa sizaqalisa ukukhangela ama nominators. Nxa bekhona ku voters roll kuyabe kuqondile amaphepha abo bayahlana lawo e nomination code. Nxa abantu bakho benyekho kuvotas roll siya kufonela sikubize uzothatha iphepha lakho uyedinga ama nominators akuvotas roll.
Abamabandla ezombusazwe akhalaza kakhulu ngokuswelakala kwevotas roll bethi bekufanele ngalesi sikhathi sifinyelelwa ngumuntu wonke ukuze benelise ukuhlola ukuthi abantu ababasekelayo babhalisile. Omunye walabo ngumnumzana Bednico Bebe owebandla le-MDCT ekhokhelwa unkosikazi Thokozani Khuphe othi le ngenye indlela yokubaqala.
Kungaba ngezindlela ke ezokuthi ke basicunuleke njenge opposition. Kodwa ke sikwenzileyo thina ke sithethi na hayi labo abasayinelayo nasizathatha ke wonke umuntu okusayinelayo ukhangela ukuthi i-voter slip yakhe uyibone sibili ukhangele lesithupha ukuthi kuyahambelana lesithupha. Njalo ezakwenza ukuthi sithathe abantu bonke labo abasayinde sibathathe izithupha zabo sihambelazo ku registration center. Ukwenzela ukuthi nxa sokusiba lempikisano yabikhona ngilakho ukuthi ngibe lobufakazi bokuthi hayi umuntu lo nguye osayine lapha. Njalo i-registration service slip yakhe ngiyibonile, njalo ngaphinda futhi ke ngabuya lesithupha sakuthi kubonakale ke sibili ukuthi hayi nanguye umuntu osayinile, umuntu oqondileyo.
Umongameli wemthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo uthi kuyadanisa ukuthi idalele nomination court lihlala ensukwini ezimbili belokhe bengabonanga i-voters roll.
Kuyasidanisa ukuthi sisasele 2 days ukuthi nomination court ihlale izekhi kayifuni ukuveza i-voters roll okusikhanyela sobala ukuthi mhlawumbe already zekhi sokuyindlela esiqala futhi ukuthi benze ukhetho lwabantu bengaluthembi ngoba akulandlela abantu abangaya ngayo kunominations court bengabonanga ivoters roll ngezindlela sokuzindlela izekhi esiqala ukuriga ngalo ukhetho.
Isikhulumi se-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube umnumzana Mbuso Siso uthi baya kusola ukungavezwa kwevoters roll ethi njengomanyana we-MDC Alliance yikho betshengise lenge viki edluleyo bekhonona.
Njengoba ubonile uviki ephelileyo i-alliance yenze imatch eHarare ikhala ngengxenye yezinto zona lezokhuluma ngazo ezevoters roll ukubana ingabi khona ebantwini ngesikhathi okutshengisela ukuthi kukhona ubutsotsi obufuna ukwenzakala sibili from ibandla elibusayo.
Idale lokubhalisela ukuncintisa ekhethweni ele nomination court liyahlala ngolwesine kuyona le iviki mhla ka 14 Nhlangula. Njalo kumele abancintisayo basekelwe loba basayinelwe ngabantu ababhalisele ukuvota. Ngenxa yokungavezwa kogwalo lwamabizo ababhalisele ukuvota akwaziwa ukuthi bazakwenelisa na ukuthi babhalise ukuze bancintise kukhetho. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Umthethwandaba kamantshi lamuhla uye endlini yo owayesiphathamandla sikahulumende umnumzana Xavier Kasukwere eHarare ngendlela yokudingisisa ukuthi uqinisile yini ukuthi wabaleka elizweni ngoba amasotsha ayefuna ukumbulala badubula indlu yakhe ngesikhathi owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe esuswa embusweni ngomnyaka odluleyo. Lokhu kuza ngemva kokuba umthethwandaba wale ukulahlela kachana icala eletheswayo uKasukwere elokuphuma elizweni ngokungekho emthethweni. Kubikwa kutholakale inhlamvu zembobho endlini kamnumzana Kasukwere ezinengi kakhulu, kukanti le miduli ibibhobokile ilamanxeba. Ukuthethwa kwalolu daba kuzaqhubeka kusasa emthethwandaba. Good Life Talk uhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection lamuhla sikhangela ukwethulwa kogwalo lwebulenjini loluhlu lwamagama abavoti i-electronic voters roll. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. sokulungiselela ukhetho oluhlaziya ngembali yokuvota kwezigaba ezehlukeneyo lamhlanje. Sizagcila ke ngesigaba seManicaland. Okwamanje wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Ele Italy lilungiselela ukuthumela amakhulu lamakhulu abantu kwele Spain ababaleka emazweni awe Africa besiyazama impilo engcono ezwekazi le Europe. Okulinyathelo elisolwe ngumongameli Emmanuel Macron wele France esithi kungumthetho wamazwe omhlaba ukwamukela abokuza. Umkhokheli webutho lakwele Pakistan uGeneral Kamal Javed Bajwa ukhokhele iqula elethekelele kwele Afghanistan lamhlanje laya kukhulumisana lomongameli Ashraf Ghani emzameni yokuletha ukuthula kwele Afghanistan. Intengo yempahla ezitolo iqhubeka ikhwela, zona indwendwe emabhanga seziyinhlala yenza lapho uZulu aphiwa ingcosana nje yemali nxa ithe yatholakala. Wona amafutha ezimota alokhu enzima ukuthola, njalo abanye sebeqalile ukukhweza intengo yawo. Unkosikazi Tholakele Mahlangu Khumalo uthi intengo yempahla ezitolo ayisabambeki.
So ukukhwela kwezinto njengoba ngisitsho, amatamatisi ungeke wawathenga emagrosa kufuna ezitolo, kufuneka uzilimele ngoba ezitolo kulezi nsuku amatamatisi liyanyanisa kuyako kukhwelile sibili. Lokho kuthandwa ngabalaba abangathi bafundile, abangathi sebefuna akuthiwa ngama-breakfast cereals, akhwelile babami. Yiwa sebusela abantu ukuthi banakane ukudla, ngabe impuphu yesintu ichiphile, ngabe vele asilila ndaba lawa ama-breakfast cereal, singabe sesizidlela impuphu yonyawo uthi le mpuphu yamabele ngoba izinto sezidura kakhulu.
Ingcwethi ecubungela izenotho umnumzana Masimba Kutshera uthi okunye okungakubangela ukuthi intengo yempahla idle phezulu ikuthi kuya ngokuthi umuntu uthenga ngandlela bani.
Intengo le iyabe ilanda i-US dollar, so nxa kuyikuthi i-US dollar i-percentage yangkhona abayinika abathi nge-US dollar ikhwela, intengo iyabe ikhwela njalo ngoba iyabe ilanda i-US dollar. Thina asikakwanisi ukuthi silungise impahla eningi ukuthi sikwanise ukuthi sizithengisele, so siphila ngama-imports. So sitsho ukuthi sifuna imali eningi ukuthi sithenge ama-imports, ama-basic commodities lo wunye esikuthengisayo. So abantu bayabe sithi nxa bengacharge i-price le besihamba e-black market bathenge i-US dollar ukuthi bakwanise ukuthi bathenge ama-imports besebenzisa i-US dollar.
Unkosikazi Khumalo oyingcwethi njalo kwezokudla uthi ngabe uZulu esidla ukudla kwemakhaya okufana lenyawuthi lamabele ngabe kungcono, kodwa intengo yakhona layo isikhwelile.
Kuzaqala ngochago oluyilona olungadliwa umntwana ludliwe ngabadala. Esasisithi liyadura lalo siba yi-125. Ya, bakithi isichago selukhwelile. Selibe manje khathesi i-starting point i-136, 135. I-1 liter yochago ukuthi iyimalini. Ningakakhulumi ngezimpuphu lezi ezesintu amabele lo nyawuthi avele kungathi kukhwelile. Thina siwafunela ukuthi abantu sibanenge esi-positive, esi-HIV positive, yikho esifuna ukukudla. Manje ugovernment yenza ukuthi kulinywe kube kuningi khona kuza sichiphela laba abapositive bakusebenzise ngendlela efaneleyo ngoba impuphu yakhona ingcono kulempuphu yomuntu.
Ukutshera uthi ngenxa yokuthi ilizwe alilamafekitali okulungisa impahla, intengo izayala ilokhu iqonga.
Silokhu silayo esithi 3-tier pricing ngoba abaprice amathathu. I-price ye-US dollar, i-price ye-cash nxa ulamabhondi, le-price eco-cash kumbe i-swipe kumbe i-transfer. Ungasenani uthi ubaba uMankoja uthi akuvumelwa, kodwa ama prize alokho abuya kanjalo. So yikho ama prize eqonga ngoba US dollar emsikeni it's around 55% to 60% nxa abantu sebelithengisa.
Kwamanye amazwe nxa intengo yempahla ikhwela phambilini kokhetho, uZulu kavoteli ibandla elibusayo.
Ingcwethi zezombusazwe zithi iZANU-PF lakho ukunqoba kukhetho lwamalunga edalele ephalamende lwalonyaka esigabeni seManicaland lanxa owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe wayelosekelo olukhulu kulesi sigaba. Okunenga sikuzweni kuGibson Bebe esethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi lezakhamizi zeManicaland zithi azilani lokususwa embusweni kukamnumzana Robert Mugabe njengoba bezwisisa umbuso omutsha. Kube lelinye icele elithi iZANU-PF ingathola imbila zithutha lonyaka njengoba ibingananzi intuthulo yalumango ikakhulu nxa kukhangelwa inotho yamatshe aligugu amadayimana ahuquluzwa mihla ngemihla kodwa inzuzo ingaphenduki ukuzothuthukisa isigaba. Indawo ezinjengeChibhingi eminyakeni ilizwe lisanda kuthola uZibuse zazisekela ibandla leZANU Ntonga ukuthi ngeminyaka yabo 1990 ibandla leZumu elalikhokhelwa ngumoye umnumzana Edgar Degere lathethela iZANU-PF amavoti njengoba osamanyika babesekela uTegere. Ukuthe ngokubunjwa kwebandla le-MDC ngomnyaka ka-99 iManicaland yaba ngeyinye yezindawo lapho ibandla leZANU-PF elahle lalahlekelwa lusekelo ngesilinganiso esilikhulu. Ngomnyaka ka-2008 iZANU-PF yathola izikhundla eziyisithupha edayele ephalamende kuthi MDC yathola amashumi amabili okwamangalisa abanengi. Kukhetho luka-2013 iMDCT yasala isebunzimeni ngokuthola izikhundla ezinye kuphela ukuthi iZANU-PF ezingamachumi amabili lambili. Ingcwethi zezombusazwe zithi akusoze kube lomohluko kukhetho lwalonyaka. Enye yalezi ngcwethi ngumnumzana Richard Mahomva othi ukususwa kukaMugabe akutsho ukuthi iZANU-PF izehluleka ukunqoba eManicaland njalo abantu abamkhethayo kungabantu bebandla hatshi abakhe. Njalo uZulu sewavuma ukuthi inguquko yobukhokheli ikhona.
For power to be sustained, it means that it has to be consolidated. And Mugabe is by no way consolidating the power which you think is
in. Amabandla hatshi umuntu. Ukuthi umuntu ethi uhamba kukaMugabe kumbe kwabanye abakhokheli bahamba labantu babo njengalokho okushiwo kwezinye indawo akwenzakali. UZulu uvele ehle elandele umbuso omutsha oyabusukhona njengalokho okwenzakalayo. Yikho eManicaland iZANU-PF izazinqobela.
Isakhamuzi seManicaland umnumzana Trevor Nguo uthi iZANU-PF ngeke inqobe ngoba yehluleka ukunaka iningi labantu abemtare Danganda leChiatswa indawo athe kwakumele zithuthukiswe nguhulumende ngenzuzu ayithola kulezi ndawo alethe imisebenzi njengokwethembisa kwakhe.
Nga eManicaland like Chipinge yemutare uyevumeni industries nga otanganda vakhona nga but asiboni development of infrastructure. Thina we are suffering especially thina emakhaya, we are not seeing anything from this government. Siyabona ukuthi iZANU-PF ilolomotshangwa ochinotimba opa mchunguri nga eManicaland but iZANU-PF they must just go and sleep rally eHarare.
Enye njalo ingcwethi yezombusazwe umnumzana Craig Dube uthi ukukhitshwa kukaMugabe lokuxabana okwenzakala phakathi kweZANU-PF akusoze kuyidlise kukhetho lwalonyaka eManicaland njengoba ingxenye eyanqobayo kungxabano le elacost kuyiyo eziphetheyo ngalezi nsuku. Kodwa ngakucelele MDC uthi akaboni linqoba eManicaland njengoba kulokudonselana phakathi kwalo.
Ngxabano phakathi kwe-G4 lelacost kuZANU-PF kanye lokususwa kukamongameli uRobert Mugabe angiboni ukubuyelisa ibandla leZANU-PF muva esigabeni seMutare ngenxa yokuthi singakhangela iningi labantu beZANU-PF elisemutare belingelela coast So inyu dispensation le isilethe ukubambana phakathi kwezano PF. Njalo lokhu kuzayinelisa ibandla lezano PF linqobe. Ikakhulu isikhayela ibandla eliphisa ele MDC kukhanya into zabazimanga kahle isigabeni semdari.
Isikhulumeli sebandla le National Patriotic Front ekhanya isekelwa ngumgabe umnumzana Jelas Mawarire uthi kulamalunga angajabuleli ubukhokheli bezano PF obukhona manje asemanyeni labo. Abawaziyo ukuthi azavotela i-NPF kukhetho lwalonyaka. Lokhu yikho osekwenze lwaba ludaba egudwini ingxoxompikisano zokunqoba kwaMnangagwa endaweni ezazivele zinqotshwa umgabe. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngiGibson Pepe.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asiqoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Ale balaleli iStudio 7 nesakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington.
Liyazi ke ingoma yachaya ishabalala rhythm kodwa ke lapha ichaya Mr. Style ngomhlobo wegqum ithi yona awungitshele sithandwa isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa ke singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebisilazo ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Umongameli Donald Trump wele Melika usencome umhlangano awuqhube eSingapore lamhlanje ekuseni lomunye wakhe weNorth Korea umongameli Kim Jong-un. Lanxa iCommission ebona ngezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission isithi ugwalo lwamabizo abantu ababhalisele ukuvota i-voters roll soluphumile alukanikezwa amabandla ezombusazwe. Kuhlelo lwethu lapho esikhangela ngokuvota kwabantu bezigaba ezehlukeneyo zelizwe, lamhlanje sikhangele isigaba seManicaland lapho ingcwethi zezombusazwe ezithi iZANU-PF ilakho ukunqoba kukhetho lwalonyaka.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo ngo-half past six kusasa ekuseni. Igama nguChris Gande lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past seven kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.